Yani kata ya so inye za tuna kutanga kuona na si inye za iti kana kupa nguwa ywa mkabe wa mpayongo sungirwa ku nzivanga wa taura machipoka na mtunga miru wa nyika. E, tino za uti mtemu edu Mzimbabwe nyanya criminal code codification ino taura kuti pane mtemu kuti kana waka taura sizo pa msoro pe mtunga miru wa nyika kana uti pa insulting or undermining the authority of the president unokwanisa kuwa uchisungwa nezvinhu zvakadaro but zvinhu zviri pamutemo nezvinhu zvinokanganisa yatingati freedom of expression but nyaya dzatakuchiona mazuva ano idzi dzekuti vanhu vakuchibatwa vachinzi vataura vachipokanana nehurumende vachinzi vapukana navatuka vamunangagwa inyaya dzataona zvishandiswawo zvekare nevanhu vanorerekera kuzanup f kusunga avo vanenge vachifungidzirwa kuti kuda vari kupokana neutungamiri wenyika.
Pangaitwe sei kuti mitemo yakadai isarambe ichishandiswa zvatiri kuona zvichiitika?
Ya, mitemo yakadai so chinowanzoitika kana paitika nyaya dzakadai so tichitarisa panyaya yatikunzwa yokunzi pane murume akanzi akataura achiti vamunangagwa kubva vabve pachinzvimbo ende uyezve vafanwa kubvawo nechisimba inyaya dzekuti dzinofanwa kubatwa zvakanaka ende inyaya dzekuti dzimwe nguva zvinenge zvichinzi zvakataurwa zvacho zvimwe zvacho zvisina kuitika nemaitikiro atinozoudzwa nemapepa angachibva kumapurisa. Tinoziva kuti iko zvino nyaya dziri kuitika kuzimbabwe ndedzekuti pane nyaya yemaelections ari disputed ende pane nyaya yekunzi pane mapato anofanwa kuva achipuma kuti vamunangagwa ndivo vari kutonga ende kana tichiona nyaya dzakadai so ndichitaura kuti inyaya dzataimboona zvekare kunguva yapfuura sure yamugabe yokuti paishandiswa masections akadai so emumutemo kuda kusilenza kana kuda kumbunyingidza avo vanenge vachinzi vari kutaurawo zvavanenge vachifungidzirawo kuti zvinhazvo zvichifamba munyika. Saka nyaya dzakadai so dzichida kubatwa zvakanaka nemapurisa vanofanira kuinvestigata vachinyatsokuona kuti izvozvo zviri kunzi zvakataurwa here zvechokwadi ende uyezve hapana here maconnotations nechirungu yekuti kuda maybe vanhu ivavo vangave vachida kuvictimize nokuti havasapoti bato rinotungamira rezanup.
Tiri kuonawo vadzidzi kuzinasuku vari kuda kuedza kupinda musarudzo vari kusungwawo zvakare nemapurisa zviri kukushamisa here zviri kuitika izvi?
Zvinhu zvakadai so ndingati hazvitishamisi nekuti tinoziva kuti iro bato rezinasu rinenge chinzi rakarerekera ku vanopikisa hurumende kana kuti vanoadvocate atingati maacademic freedoms asingaonekwi nehurumende senge yakakosha. Saka zvinhu zvakadai so tinozoona kuti zvinhu zvatagara tichingoexpecta kuti hurumende yavamunangagwa isingakoshesi kodzero dzemastudents isingakoshesi zvekaro atinganzi maacademic freedoms kuti havangave vachiita zvavanenge vachiita izvi. Zvinhu zvakadai so hazvifanwa zvichiitika mune a democratic society